manera kana kwa tereri tunosa kana zvakare manera anasi uri musi wechina mbudzi 23 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaEmerson Mnangagwa voshorwa nevamwe nemashoko avo avataura pamusangano wevatsigiri vavo kumudzinda webato ravo reZANU PF. VaMapfumo vanoti munyika munofanira kuitwa sarudzo gore rinouya sezvange zvakatarwa. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvinenge zvichanetsa kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo vaende kuNational Sports Stadium nemusi wechishanu uko kunenge kuchigadzwa vaimbova mutevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa kuti vatore chigaro chavo. Kunyange hazvo vaMugabe navaMnangagwa vainge vashanda vose kwemakore akawanda vange vave makarasi onane mazuva ekupedzisira mushure mekunge vaMugabe vadzinga vaMnangagwa basa ukuwo vaMnangagwa vachiti vaida kuurayiwa nemuchetura. VaMnangagwa avo vainge vamboenda muupoteri kuSouth Africa vakapinda munyika nemusi wechitatu manheru. Ngatinzwei vachitaura pamuzinda webato ravo.
Vanenge vasingadi vachagara vachingobukura. The continent that we shall achieve. I'm already receiving messages of cooperation and support for us to grow our economy. Zebwa, you can't have a team, man. vachange vanesu
avo vanga vari vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kumusinda webato ravo reZANU PF headquarters muHarare. Mukuziya mashoko aya ataurwa nava Mnangagwa pamuzinda webato ravo, tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday.
Vamunangagwa vataura speech ya vachitenda maZimbabwe, vanhu veZimbabwe, their prayers minamato yavo yavanga vachiita, asi vazopinda ivo paslogan yavo yekuti pasi nemhandu. Ipapo ndinoona kuti patiremei kuteerera sechizvarwa cheZimbabwe chinoziva kuti mazuva apfuura vana veZimbabwe vemapato akasiyana-siyana, vemarudzi akasiyana-siyana, vakauya vese pamwe chete vachipinda muHarare vachiratidzira kuti vamugabe ngavachienda, takuda Zimbabwe itsva. Asi pakuchema kuti tiri kuda Zimbabwe itsva, vana veZimbabwe vakanga vachiziva kuti urongwa hwese hwanga huchiitika uhu hwanga huna vamunangagwa mukati. Saka vamunangagwa kusvika kwavo vachizopa slogan yavo yekuti pasi nemhandu, slogan iyoyo inowanikwa iri slogan inotyisa vana veZimbabwe vakawanda. Saka paspeech yavamunangagwa ndinoda kuti kana vachiteerera vamunangagwa, kana vanhu vanova pedyo navo vachiteerera, vavayambire kuti slogan yekuti pasi nemhandu tinoziva kwayakabva isu sevana veZimbabwe. Ende kwayakabva hakusi kunzvimbo inotifadza, nekuti kwakabva slogan yekuti pasi nemhandu kwakaurawa vana veZimbabwe vakawanda. Mumwe nemumwe achitarisa mumwe semhandu yake, vana veZimbabwe vachiurayana. Saka tinoda kuti isusu sekupembera kwatiri kuda kuti vamugabe vaenda, tine chishuwo chekuti vamunangagwa vachauya nepolitics dzakasiyana, nepolitics dzinovandudza nyika yedu, nepolitics dzekuti kana mumwe nemumwe asingaonerani nemuonero wandinoita ini, haisi mhandu yangu, mwana weZimbabwe anoonawo muono wake wakasiyana newangu. Saka speech yavo Mnangagwa yanditikanganisei mbijana, ndo zvandingangotaura.
Asi pane zvimwe zvavataurawo, pane zvimwewo zvamafarira here?
Ndafarira pavangu vachitaura kuti ivo vana veZimbabwe varamba kuti nyika yavo irambe ichitongwa nemutongerwo wayanga achiitwa navamugabe. Ipapo ndapafarira. Ndafarira pavataura kuti ivo tinofanira kuti tibatanei sevana veZimbabwe kuti tikwanise kuvandudza nyika yedu. Ipapo paviri ipapo ndapafarira hangu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vari parunhare kuFlorida muno muAmerica. Zvichakadaro, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari sachigaro wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzise Ruhanya, vanoti kana vamunangagwa vachida kutungamira nyika zvakanaka, vanofanira kubatanidza vanhu zvikuru mumabato zvikuruwo mubato ravo riri kutonga reZANU PF. Mukuziya nyaya iyi, tabata Dr. Ruhanya.
Zvinoda kugadziriswa zvinhu zvakawanda munyika, asi chinhu chikurukuru chinofanira kutanga kuitwa, ngati pane zvinhu zvina zvinofanira kuitwa nekuchimbidzika. Chokutanga ndechekuti munyika muve nerule of law, kuti ive nyika yomutemo, hurumende yamunangagwa ive hurumende yomutemo inotevedzera bumbiro romutemo. Chechipiri, tinoda kuti munyika muve nokuregererana, muve nokuregererana, vanhu vasaita zverevenge, vasaita zvokupandukana, vasaita zvokuti ndingakambondidai nhasi ndazowana mukana wavo, kunyanya-nyanya vanhu vomuzanu, nekurwisana kwavanga vachiita kuti faction yeG40 nefaction yavamunangagwa. Chinhu chikuru chinotarisirwa kana vamunangagwa vachida kuti utungamiri hwavo huende mberi, kuva nemwoyo munyoro, kuva nemwoyo murefu, kuva nemweya wokuregerera. Kana vakasungwa vaya, kuratidza kuti tinoda kuenda mberi negwara rakanaka, vanofanira kusunungurwa voindiswa mumataredzi mhosva, votungwa kana vana vane mhosva vachipa vanhu vane mhosva. Asi tinoda nyaya kuregererana, kuti tiregererana. Saka tatara nyaya yeupfumi hwenyika hunofanira kudzoswa, kuti vanhu vawane mabasa. Informalization yeekonomi yaiyi yanga yaitwa kuti vanhu vanongotengesa vane magraduation vabva kuma vane magraduates anenge abva kunana university kumakoleji akasiyana-siyana, vanga vachitengesa airtime, zvinofanira kugadziriswa. Asi kuti izvi zviite, vamunangagwa vanofanira kuita reach out kumapato ari kunze akazvimiri ema opposition akafana vana vatsvangirai vana vabiti vana vamutambara vana vaozvimimuve nevanhu vemazvisvondo voti varume nevakadzi nyika yaindobva yanga yanyira toita sei kuti tite muonera pamwe nyika dzokunze dzizive kuti vanhu vomuzimbabwe vabatana kuti vagadzirise upfumi hwenyika vanhu vawane kuti mangwanani vanhu vange vane chingwa pamatebho vanoendesa vana vavo kuzvikoro vanowanawo muzvipatara migwagwa inogadziriswa vanhu vauye kuzoinvesta munyika mazimbabwes vana masiwa vana makamba vese vave vazoinvesta mari dzavo muzimbabwe international funds dziuye dzikuinvesta asi zvinokwanisa kuitwa kana vaita reach out kune mamwe mazimbabwe nekuti pasawanikwa pane bopoto rokuti zanu inoda kuita zvinhu zvayo nokuti tasvika pa noutongi hwezanu saka zanu yoga noutongi hwayo haikwanisi kuzvigadzisa.
Vamwe vanga vachiti paitwe hurumende yemubatanidzwa zvingashanda here kana kuti Zimbabwe inodzokera zvakare kumatambudziko yakamboita muna 2013 pakapera hurumende ipasina chinobatika chaitwa kunze kwebumbiro rimwe rinonzi nevamwe ranga risingateedzerwi.
Aiwa zvine zvava kubva nokuti hurumende iyi yagadziriswa zvakaita sei. Hurumende yemubatanidzwa ye2009 haina zvaireva nokuti Mugabe anga ane masimba ese. Mugabe aita zvoumbimbi ndoga. Vanhu vaishanda navo muhurumende yemubatanidzwa anga asingavatori zvisiriasi asi vane zvavanga vanazvo zvavanga vachiunza vana vatsvangirai. Vanga vane zvavo zvavanga vachiunza kuti nyika idi indile mberi asi Mugabe munhu asingatrastiki. Saka vamunangagwa vanofanira kuti pave netrust muzvinhu zvavo zvavanoita ende kana vachiti vakushanda nevamwe voshanda nevamwe chaizvoizvo nokuti zvokunzvenga vanhu nokuitira vamwe chitsotsi kana vakasadaro hapana kwavanoenda. Saka vanofanira kuva pachokwadi pane zvavanenge vaita vogara pasi nevamwe vacho votaura kuti chatinoda kuita nehurumende iyi ndechakati ndechakati ndechakati.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vari parunare muJohannesburg, South Africa. Masoja ayo akatanga chimurenga chekuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabve pachigaro anonzi anga akakomberedzawo purazi ravo rekumazoe nemamwe makambani avo. Asi kumazoe kwakare vagari vekumanzou vanogara papurazi rinonzi Manzou iri kana kuti Arnold Farm avo vange vachida kutorerwa purazi ravo namai Grace Mugabe vanoti vari kufara zvikuru nekumanikidzwa kusiya basa kwakaitwa vaMugabe. Vanhu ava vanoti vari kutarisira kuti vanenge vogarawo murunyararo. Vagari vepamanzou ava vakaratidzirawo papurazi ravaMugabe. Tabata mutauriri weArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube kuti tinzwe zviri kuitika.
Aiwa tiri kufara zvokuti tiri kuzvitandira nemaoko maviri bleki tiri kufara taona kuti tasunungurwa.
Saka mapurisa ayaya ainge aripo amaiti aimbe kushungurudzai vachiripo here mapurisa aya?
Vachiripo asi nhasi tavaitira demonstration kubva kusteni kuma 9 tikavaendera ipapo tikavaimbira pacommon tikazoenda pachikoro chaamai tikaimba pagedhi tichiperekedzwa nemasoja vakabva vatuta ipapo nhasi.
Masoja aya maenda nawo kupi chaizvo?
Taenda pachikoro paamai paorphanage yavemumazoe.
Kune masoja here anga ariko iko kumanzou nekuorphanage yaamai Mugabe uko?
Kune masoja anga aripa achingochengetedza runyararo hongu.
Vakauya riini masoja aya?
Masoja akauya ndikati ava ne 4-5 days aripo because kubvira iarmy yari yaannounsa kuti no tauda kuzosira kuti no hutunga restore order. Masoja akabva aenda paorphanage yepamazowe yamai Mugabe nekualfend omega kudhairi iyi yavo iri kufoiri famuko.
Saka vane mota dzehondo here masoja?
Vane mota dzehondo pachain operation ndo pavakatemba vane matenda avo matatu.
Saka mapurisa havana kuda kukudzivisa ikuratidzira uku?
Hapana kana achizivisa because mapurisa anga ari ipapo vabva vatizawo vakapinda mukati nokuti vaona kuti no bekuti hatine maplacards akanyora kuti pasina amai pasina Mugabe. Saka tikati no manzo taita sei tasunungurwa. Saka nemajournalist anga ari ipapo vese vachiita sei vachitora mapictures hapana pachinakidza blessing.
Saka mani chivimbo chekuti muchagara zvakasununguka apa?
Aiwa taugara zvakasununguka vakasara kuti no tione utungamiriri hutswa huchaita sei huri kuuya kuti tigadzire matsamba tione kuti tigare takasununguka takapombonoka munyika yedu.
Mutauriri weArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunare kumanzou kwakare.
Welcome to Zimbabwe.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France iri kuda kuti United Nations Security Council iite musangano wechimbi chimbi kuti izeye nyaya iri kubuda yekuti pane vanhu vatema vari kutengesa kwa senhapwa muLibya. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vanoti vari kushushikana zvikuru nevhidhiyo yavakaona yakabuda panepfenyuro yeCNN ichiratidza mifananidzo yevanhu vachitengeswa. CNN yakaburitsa vhidhiyo yevanhu vaitengeswa madhora mazana mana vachinzi vanogona kuva vashandi vemumapurazi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti naivowo vari kunetsekana zvikuru nenyaya yekutengeswa kwevanhu munhapwa. United Nations iri kutarisirwa kuita musangano wekuzeya nyaya iyi svondo rinouya. Vanhu vemuAmerica nhasi vari kupemberera zororo reThanksgiving Thursday apo hama neshamwari dzinogara dzichidya kuona zviratidzirwa zvakawanda wanda nemitambo yakasiyana siyana. Kufora kwevanhu vanodarika zvuru mazana maviri kana kuti Macy's Thanksgiving Day Parade kunoitwa muNew York kunonzi kunenge kuine mapurisa akawandisa zvikuru pachityirwa kuti vanopfurukidza mwero vanogona kukanganisa gungano iri. Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe vanotarisirwa kufamba nedzimotokari pazororo iri. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanoti upfumi hwenyika huchaita zviri nani mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya basa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zimbabwe inyika ine tarisiro kuti vaMugabe vakabva muchapinda mari zhinji kubva kumainvestors. Mapolicies avanga vachiisa nemakurukota ava vanga vanawo anga asiri mapolisi aikurudzira kuti nyika iende mberi. Saka pane new hope yekuti chibinga mpini chabva.
Asi semaonerenyu pane chiri kuitwa here nevemabhizimisi chakanyanya kana kuti zvinhu zvinenge zvamira? Pane mutsauko uripo here munyaya dzezveupfumi wamuri kuona kuti chakadai chinenge chaakumboshota?
Kushota tingati hapana charatidza mumaketi kuti zvinhu zviri kushota. Paitanga tiri zuro ndobvitaya tiri nhasi. Unorangarira kuti kutanga sekutemba kuna 23 sekutemba uku zvinhu zvanga zvaakushayikwa mashopu nenhau kuti mari yange yakunesa. Ndo patichingori ipapo. Hatingati patiri pana apa nhasi zvakonzwa nekuti paita kusagadzikana pamaonerwo epolitics dzemuZimbabwe. Petitori panapa ndo patichingori, asi paari tarisire kuti tikangopfuura panapa nekuti mari muenzi. Muenzi anouya paanofarirwa. Saka muenzi uyu anga asichafarirwi nekuti mamiriro angaita politics yekuti vamunangagwa vanga vadzingwa. Mudzimai wemutungamiri wenyika waakutonga iye asina chigaro kuhurumende. Izvo zvanga ata manyama amire nerongo. Anga atoshata zvekuti hapana anoti ndingaendesa mari yangu kune mbongo yambopota yakadaro. Zvanga zvaenda nepamwe. Saka ndinotarisire kuti zvikangogadzikana mupolitics yekuti vaMugabe vabva pachigaro officially, zvinhu zvichagadzikana zvakanaka munyika. Mari ichauya nekuti mari iyi inouya panonga pakagadzikana. Ukatarisa Mozambique iri kuwana $6 billion pagore yemainvestment. Zambia iri kuona $3 billion. Asi isu Zimbabwe tiri kuona $350 million. Inova isiri cash food pagore. Inova ari masiripers akutaisa machina kunana chinhove street uku. Asiri mainvestment ane musoro. Saka hapana zvanga zvichatibatsira. So hongu yes, hapangashayikwi kuti zvakanganisa mafambiro ebusiness, asi hatisa zvakuoneka. Asi tinofunga kuti it's a small inconvenience. Zvingataona titombononoka mavhiki mairi tichizogadzira nyika once and for all.
Asi kana vaMugabe vagara vanga vachitivo zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nevekunze vasina kufara nenyaya yekutorwa kweminda.
Kutaura kwemunhu anonga ashaya zvekutaura apererwa. Kutaura chokwadi chaicho ndechekuti mukazvitarisisa matambudziko emuzimbabwe muno makatangira kuagriculture tangati sikurima zvakanaka muminda handina kumboona vekunze kwenyika vakatemera mvura yaisanaya muzimbabwe mvura yainaya ende tiri manebha nezambia tainotenga kuzambia varimi 26 vekuzambia ndo vaifita zimbabwe yese anovamangezve takadzinga mumaminda medu saka zimbabwe inyika inoukama hwakasimba neagriculture agriculture yakasaita zvakanaka hapana chinobuda zvakanaka saka hatingadi hongu masanctions zvavo anga ane chikamu chaicontributa paeconomy asi tingati munhu echirwara zviya kana ane flu haungati flu ndiyo azouraya munhu hanisanambwa flu yakauraya munhu saka masanction tingati iflu asi cancer yanga iri munyika muno yanga iri kuti production yanga ichifamba zvakanaka ndikubudidza kwamapolisi vava mugabe
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanoona nezvevadzidzi pazimbabwe Ezekiel Guti University vanga vari parunare muHarare. Muimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Tafire Nyika mukanya mapfumo anoti zvakakosha kuti hurumende iri kuuya yava Emmerson Mnangagwa ione kuti munyika maitwa sarudzo dzakachena kwete kudawo kurambira pachigaro. Tatanga nekubvunza vamapfumo kuti vanoona sei kusiya basa kwakaitwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Haiwa, takaona fanika zvinhu zvakanaka kunyika nevanhu vese nekuti vakanga vagarisa pachigaro ichochi saka vakaita zvakanaka nazvo kuti vasiye chigaro nekuti munoona kuti makore ese avapedza vari pachigaro iwo hapana chakafamba aivo zvinhu zvese zvaingodzokera pasi saka vanhu vanenge vachidawo kuona yainonzi change zvakae tongotiwo kana nei zviri kuitika izvozviwo ivava kana vari pachokwadi masoja kana vari kuitira vanhu toda real change ka hatidi change yekuti hanzi tiri kuitira zvekuti ZANU PF itongi. ZANU PF ine rekodhi yakaipa, hatidi rekodhi yekupasa nyika. Totadii kumbopa vamwewo tombotorayawo kana NDC toonawo kuti inotongowo zvakadii. Hatidi kuramba tingori ndisu chete aiwa kana tiri kuriitira vanhu ngatiitirei vanhu vese venyika. Vanhu vanoda change havadi change yekunyepera. Ava vanhu ava ndo vanhu vamwe chetewo vakanga vaina Mugabe nguva yesei vanga vachimupraisa vachimukudza vachitindi akapenga Mugabe nhasi vaburitswa mabasa vaakutanga kufonorana vamwe vacho vakashaya kudya vakashaya mari saka isisu handisati ndanyatsoona handisati ndanyatsovatrusta ini handingatrusti munhu wange toda kuona kuti kana varipenda vativo vavanhu kwavo titinoona nemaitiro avo ende zvakare hatifanirwe kunge tichinonoka kuita maelections kana kupanana kuti mukana utanza zvaauya uyu wezanu ambotonga kana kuti hanzi kusvika kana kuti gore rinouya muna na September. Aiwa tu ngaende kamaelections angoitwa mabvisa munhu anga achida kukubvidza pamaelections saka iwe watora nzvimba yake tongoenda mberi ka zvakadaroka tichange vanhu vanoda change chaiyo hatisi kuda change yekunyeperana yekuda kuti kana kuti kubatana kumeso toda change no toda change ndo yatiri kuda.
Asi Mukanya, mukati kuna vamugabe zvinhu zvakazonyanyo kuipa papi chaizvo nekuti tiri kuona kuti kubva kuchimurenga uko vanga vaine chiremera asi zvinhu zvinenge kana mumazuva ekupedzisira zvinenge zvasasafambe zvakanaka.
Zvazvinoita zvinhu zvedu katiri vanhu vatema kana kumushashaiko munorayiridzwa kuti mwanangu mudzimai wawatora mudzimai kwaye pamwe unokwanisa kuramba mukadzi chaiyeiwo uchida bedi ndozvavakaita vakaramba vakakanganisa nokuti zvavakakanganisa kuroora kwavakaita dzimai vavo vagresa vakabva vachinja zvinhu mwana mudiki kava vakatora kavo vakateera tsika dzemwana mudiki achiri kunakidzwa nenyika muri kupaona zvino hazvipindirani iwe uri munhu mukuru vangadai vakatsvagawo kana vavo vechikuru ingava Nelson Mandela inga vakatora mai mashoo vakanga vachembera vanga vasina murume vari chirikadzi vanga vakura vese ndozvinoita munhu akura unopa unorida by example ende zvakare nenyaya yekuti hanzi ndakapa vanhu minda iwo wakapa vanhu vanokusapota vanhu vako vepati the whole world you made the whole world to believe kuti uri kutaura chokwadi kuti wakatorera minda varume ukapa vanhu vatema minda yacho ndeetaiwa wakapa vanhu vanosapota ZANU-PF.
Uyo angari muimbi Thomas Tafire Nyika Mukanya Mapfumo achitaura ari parunare kuOregon muno muAmerica. Tombozwa kambo kake Mari Manzara. Kambo Mari Manzara kubva kuna Thomas Hurricane Hugo Tafire Nyika Mukanya Mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. VaEmerson Mnangagwa avo vari kutarisirwa kutora chigaro chakasiyiwa navamugabe chekutungamira nyika nemusi wechishanu vakasvika muHarare neZuro vachibva kuSouth Africa. Asi dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dziri kushora mashoko avo avakataura kuZANU-PF headquarters chiti havake nyika. Muimbi Thomas Mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo gore rinouya sezvanga zvakatarisirwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.